Yeah, I think namu zivoranguwe ki kama economy na to market ndere kuti nyaya confidence ya vayakanga mishika zvakanyanyisisa wana vachina confidence mu mabanga mu financial system saka zvakutokonzeresa kati kangatozoitika mini banking crisis kuti vanhu vakumhanya kunotora mari dzavo kumabhanga even though mabhanga aishama withdrawal limit ari pasi zvatiri kuona zvichaitika ndezvekuti patinozobata kuuya kwemabond notes I think pane paitika damage yakati nyanyei mufinancial sector yedu in terms of confidence yevanhu mukusiya mari dzavo mumabhanga nekuti hapachina chokwadi chekuti kana azouya zvozodi pane uncertainties angoripo ari kuaffecta confidence mubanking system uye ari kuaffectawo zvakare confidence muekonomy vanhu vazhinji vakutochengeta mari kasenbedha mudzimba vamwe vakutoburisa mari dzavo vachidziendesa kunze kwedzimwe nyika saka tingi dambudziko riripo iroro handioni zvichibatsira even mabond notes akanzi auya hazviiti zvinhu zvichabatsira kudzoreredza confidence muekonomy kana mubanking system.
Pane nyaya dzanga dzambosimudzwawo munguva yakatanga kutaurwa nezvemabond notes dzakafanana nenyaya dzemitemo yenyika kuti hazvisimbumbiro remitemo nezvimwe zvakadaro mungaona here iri nguvawo zvakare yavanokwanisa kunge vachigadzirisa zvose zvakasimudzwa izvozvo.
Maonero angu inini nyaya nyaya dzamataura dzemaimplications dzakambotaurwa but maonero angu hasandi nyaya dzinogona kumisa kana kuunzwa kwemabond notes kana kuti handifungi kuti Reserve Bank vari kuita take that into account maonero andaita.